Kutsikwa shama ripa baba, it's a big concern. Asipakunge jito tambuza, vanhu South Africa chete, asipa kutambuza vanhu vemusada ke zvofa kutambuza futi vanhu veMuAfrica. Tikazotadza futi nenyaya G20 tozoka kuti South Africa ndiyo gairi member yakamirira Africa yese pamakore akawanda wanda. Ikozvo zvipakazoiswa futi African Union as also another member. Saka kusawirirana neAmerica hakuna hakubudi zvakanaka nokuti ndingachokuziswa kuti Africa ndo ya netana na Trump kwa ni Amerika.
To tarisao iyo nyaya ya South Africa yekuti iri kuda kutora minda kana mutemo wayakadzikao. Muri kuona sei nyaya iyo ipanga gadziriswa sei hapa?
Apa pari da kutogadziriswa bataone kata South Africa ndo wirirana navo. Itogora kutoona kuti da 70% or so ndo vhuro rine kuvanhu vatema. Saka kuti titi South Africa yakaita independent vakati tsuba kuvaka yavanoti iyo a just society, an equitable society isingachaoni zvaya zvekuti uyu mutema, uyu murungu, uyu muchina, uyu muchiki. Saka zvinotorera kuti panofanira kunge pachitekwa redistribution kana kugoveranwa kweminda asi ngazviitwe nemugwara. Saka zvakaita South Africa ndinoasi kuti haisini kuti yakuti yakati ndoda kungotora nechisimba. Asi vakati kana pane ine isingashandi iyoyo tinoitora.
Tiri kuonawo kuti nyika dzemuEU naiyo China neRussia dzinenge dziri kudawo kusimbaradza kudyidzana nenyika dzemuAfrica. Zvino iyo America haizosaririre rapa.
Maonero angu hangu zvakaita seSouth Africa nevamwe vakatowanda wara muno muAfrica hatifani kusarudza kuti tenda kuwest kuAmerica kana kusarudza kutenda kuEast pana China nana Russia. Iyi ndinoda kutaura ndichidai kana tikatarisa South Africa izvozvi, South Africa ine hukama nemaBRICS countries dzakatachana China vana Russia nana Brazil, asi ine hukama hwanga huripo neAmerica. Asi tikaona zvinhu zvinotengwa chaizvo kubva muno muSouth Africa zvitengwa neChina, zvitengwa neRussia nevamwe vanotenga vanotiwo raw materials. Asi South Africa ine chibvumirano chainayo neAmerica inonzi AGOA, iyo vanotenga zvinhu zvagadzirwa muno muSouth Africa. AGOA yakanakira South Africa zvakanyanyisa nokuti zvireva kuti zvinhu zvacho zvinogadzirwa muSouth Africa, vanhu vachikwanisa kuwana mabasa muSouth Africa vozotengesa nemari iri pamusoro kuAmerica. Asa hausi wawu kama unuwa ni kwa niku China kwa Russia.